Mashoko ayataurwa nemunyori mubazi rezvemutemo vadavid mangota pamhemberero dzokucherechedza kodzero dzevanhu pasi rese dzeinternational human rights day dzange dzakarongwa nehurumende yakabatana nemasangano anoshanda akazvimiririra vamangota vati hurumende yakaita basa guru mukusimudzira kodzero dzemadzimai nevana asi iri kutambura pane dzimwe kodzero nekuda kwezvirango zvayakatemerwa nedzimwe nyika
Government has faced the challenge of resource constraints in meeting some of its human rights obligations as a result of the illegal sanctions which have already made reference to. In order to fully enjoy our rights, we need to be economically stable. As countries of the world celebrate Human Rights Day, our call goes to those that impose illegal sanctions on us to lift those so that we're able to enjoy our rights in full as all other nations do.
Asi vati Zimbabwe inoda kusimudzira nyaya dzekodzero dzavanhu vakati ndosaka ichizvipira kuti iongororwe neUnited Nations Human Rights Council pasi pechirongwa cheUniversal Periodic Review icho chinoitwa mukati memakore mana ega ega. Vati semuenzaniso wekuti Zimbabwe yakazvipira munyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu, gore rino yakakoka mukurirana nezvekodzero dzavanhu muUnited Nations amai Navy Pillay kuti vazoona mamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzekodzero dzevanhu. Vatiwo Zimbabwe yakapasisa mutemo weZimbabwe Human Rights Act uyo unoita kuti komishoni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission ishande. Vachitaurawo pachiitiko ichi, mukuru wemadzishe munyika vaFortune Charumbira vatiwo kunyange hazvo pachifanira kuve nekodzero dzekufamba kuita misangano nokuita zvimwe panofanirawo kuva nekodzero dzekuti vanhu vawane upfumi.
What is it? We should put in my enabling factors kuti vanhu vaenjoy ma rights iwao, and the issue of empowerment and indigenization ema resources is real whether people like it or not. Utingachema ukaenda kuGhana ukaenda kuNigeria kupi, that is real. We first have to enjoy, get access to the wealth to create what we need to enjoy those rights, otherwise tonyengerana.
Mukuru weUnited Nations muZimbabwe vaAllen Odu vati zvakakosha kuti nyika dzepasi rese dziremekedze kodzero dzevanhu pamwe nekuvandudza kodzero idzi. Vati Zimbabwe yakasaina zvibvumiro zvekodzero dzavanhu zvakaita seInternational Covenant on Civil and Political Rights, vachiti izvi zvikatevedzwa kodzero dzevanhu dzinovandudzwa. Masangano akazvimirira apinda muchiitiko ichi anosanganisira Zimbabwe Congress of Trade Unions, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe. Masangano yakurudzira hurumende kuti isiyane nekatsika kayo kekusunga-sunga vashandi nevanorwira kodzero dzevanhu, achiti anovimba kuti hurumende ichashanda navo pakusimudzira kodzero dzevanhu pamwe nokubvisa mitemo inodzvinyirira vanhu. Aka ndiko kutanga mukati menguva refu kuti hurumende icherechedze zuva iri pamwe nemasangano akazvimirira uye zvinotevera chibvumirano chekushanda pamwe chete chakaitwa nezvikwata zviri izvi pasi pemusangano weUniversal Periodic Review uyo wakaitwa gore rapfuura. Kubvira panguva iyi, zvikwata izvi zviri kushanda pamwe mukugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika. Zuva rekodzero dzevanhu rinocherechedzwa pasi rose uye rakatanga kucherechedzwa muna 1948. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.